Manera kanaka muri Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musoro svondo gumiguru 3 2021 makateerera ku Studio 7 nepenyurenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti ezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi. Manzi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Hurumende inoti pari zvino haina urongwa hwekubaya vanhu nhomba yeCOVID-19 yechitatu kana kuti booster shot sezviri kuitwa kuAmerica nedzimwe nyika dzakabudirira. Mutungamiri webato guru rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa utaura nezvigadziriro yesarudzo dza 2023 vachitiwo vanhu vakawanda munyika vave kunonga svosve nemuromo. Asi gurukota rinoona nezvemagariro evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vanoti vanhu vanoda rubatsiro vave vashoma nekuda kwegoho rakanaka. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi maviri nemashanu kana kuti 4,625 vanhu makumi matanhatu nevatanhatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro zvasiya vabatwa nacho vave zviuru zana nemakumi matatu nechimwe zvine makumi mapfumbamwe nemana kana kuti 131,094 pavanhu vakabatwa nechirwere ichi nezuro gumi nevatanhatu vana vechikoro vanhu vabayiwa nhomba yeCOVID-19 kekutanga vave mamiriyoni matatu nezviuru zana nematanhatu zvine zana nevaviri kana kuti 3,106,102 vanhu vabayiwa nhomba kaviri vave mamiriyoni maviri nezviuru zvitatu nezviviri zvine mazana matatu nemakumi matanhatu nemanomwe kana kuti 2,302,367 zvichakadaro bepanhau resandemeo rinoti pane ongororo iri kuitwa kuona kuti chii chakaitika mushure mekunge vamwe vanhu vaviri vafa mushure mekubayiwa nhomba yeCOVID-19 munyika sangano remedicine control authority of zimbabwe rinoti vanhu makumi mapfumbamwe nevatanhatu ndivo vakarwara pavanhu vanodarika mamiriyoni mashanu vabayiwa nhomba yeCOVID-19 munyika kusvika pari zvino vanhu vafa vana asi vamwe vaviri vanonzi vainge vaine zvimwe zvirwere zvakapa kuti vazofa mushure mekubayiwa nhomba yeCOVID-19 pane vamwe vaviri vana mazvikokota vachiri kuvheneka kuti chii chakapa kuti vashaye mushure mekubayiwa nhomba yeCOVID-19 zvakadaro hurumende inoti pari zvino haina urongwa hwekubaya vanhu nhomba yechitatu kana kuti booster shot sezviri kuitwa kunyika dzakaita seAmerica uko kuri kunzi zvakaonekwa kuti zvinobatsira vakwegura nevanoshanda muzvipatara kudzivirira chirwere cheCOVID-19 mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwechirwere cheCOVID-19 munyika Dr. Agnes Mahomva
zvese zvinongotaurwa kune dzimwe nyika zvinotosvikawo kuno kuZimbabwe tichibva tangozvitaurawo kuti ko tiri kuzvoonawo sei tichibva taongorora nhamba dzedu dziri pasi tichibva taona kuti tichitarisisawo zvakare kuti zvingatibatsira sei chinhu chakanaka here kuti titange kuita aya anonzi mabhusta kana kuti kubayira vamwe nhomba yechitatu vamwe weruzhinji rusati rwamboona kanhomba imwe kana nhomba mbiri isu tinenge tichitarisa zvakadaro izvozvo kwete kungoti nekuti nyika yakati yakuita nesuwe tamuita ayo wakahama neshamwari tinenge tichiona isu tinomhanya mhanya tichitarisa maererano neanonzi mapublic health principles
pari zvino chinangwa chehurumende ndechekuti paitwe sei panyaya yenhomba kuti muti mabudirira pane zvamuri kuda kuita
tinotoda kuti ruzhinji rweZimbabwe tipure target yedu ya 60% kana kupfuura vanhu vanenge vabairwawo nhomba mbiri idzodzo maererano netinoti fully vaccinated nemavaccine etinawo muno muZimbabwe ndozvetakanangana nazvo ndozvetiri kuprioritiza
ko zviri kutaurwa zvekuti vamwe vabaiwe nhomba dzechitatu kana kuti mabooster shots aya
dzimwe sainzi dzese dziri kuuya idzodzo dziri kutaura kuti maybe mabooster angabatsira awa tinoramba takangotarisa tichiongorora kuti tingazoda kuzvitaura here pamberi apo asi pane zvino tiri kunyanya kunangana nekuti tivhaccinate vanhu vedu wese
Mukuru anoona nezvekurwisa chirwere cheCOVID-19 munyika Dr. Agnes Mahomba vachitaura vari parunare muHarare. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930 6170 ne 7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kugunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Mutungamiri webato guru rinopikisa MDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti sangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rinofanira kuvandudzwa sezvo rakarerekera divi rimwe chete. Asi mutauriri weZEC amai Joyce Kazembe vaudza Studio 7 kuti avatore divi uye vachakoka MDC Alliance kumisangano ichaitwa kamwe chete pamwedzi kuzeya nyaya dzesarudzo. ZEC inonzi yaimbenge yaramba kuti MDC ipinde misangano iyi. Vachamisa vati vose vakabuda mubato ravo vachitsvaga kuguta kwavo chete havasi kuzotenderwa kudzoka kana sarudzo dza 2023 dzave pedyo. Vatiwo nyaya yeuori nekutadza kutungamira ndiyo iri kupa kuti vanhu vakawanda munyika vanongesvosve nemuromo. Asi vamunangagwa nemakurukota avo vari kuti vakwanisa kudzikamisa upfumi hwenyika. Mukuziya nezvenyaya idzi tabata vachamisa tikatanga nekuvabvunza nezvevamwe vari kubuda mubato ravo.
Chokutanga ndechekuti vanhu vari kudikwa kuti vatungamirire vanhu havasi vanhu vanomiririra matumbo avo, vanhu vanomiririra ruzhinji. MP mumiriri wevanhu muparamende, kanzura mumiriri wevanhu munharaunda mumatunhu. Ukaona uri kanzura uri MP uchitsvaga chauiri kubudikidza nenyaya yekumirira vanhu hausiriwe. Ukaona uri munhu anoda kuzama kusumudzirwa nekanzuro kana kusumudzirwa neparamendi kana kusumudzirwa nenyika kwete kusumudzira nyika hausiriwe. Saka tadzidza patafamba apa munozviziva kuti kumanikidzika kwose kunobudisa vanhu vanenge watingati muso unofambisa zvinhu zvakanaka. Taona tadzidza kwatiri kuendawo kutaakuonana.
Asi kamuromo auzaririwe nerwizi vachamisa, zvii chaizvo zvamuchaita kugadzirisa nyaya iyi?
Isusu tine candidate selection itsva yatiri tinofanira kuremekedza vanhu zvavanotaura munharaunda, community zvainotaura, vanhu vanomirira vanhu vanofanira kubva mucommunity. Hongu pati inoitawo basa, asi basa guru nderecommunity, kubva kune vanomirira nharaunda iyo maresident association, kuenda kumachechi, kuenda kuvarairidzi maopinion leaders, kuenda kumatraditional leaders vari munharaunda. Vanotoziva kuti munhu anotimirira zvakanaka ndeuyu nokuti vanotarisa track record, nokuti izvozvo kumashure kwabhiwa kunotaura kuti uyu mutungamiriri uyu ndichimbwasungata ndisoro bhangu akangomira kuti akangopohwa masimba aiwakani mani nezvemusha zvinonosiwa panext door pavanonakirwa ipapo. Hatidi vanhu vanoti vangozva kwayarira ngoma votoenda, ende vaenda ikoko vakatamba vanobva vasiya trauzi. Toda vanhu vanoramba vakabata chimiro chakadzama patinenge tichimirira vanhu. Ndo vanhu vatiri kutarisa ivava vane nhoroondo yokufamba vakarurama, integrity, kwete kuda kubira vanhu kana chitsotsi vasingatsvagi mabasa asi kuti vari kutsvaga kuti kuwanikwe mabasa eruzhinji kwete basa remunhu umwe chete.
Totarisawo iyo nyaya yesarudzo, muri kufara here nekuvandudzwa kwaitwa mitemo yesarudzo sezviri kutaurwa navamunangagwa kuti vari kuedza nepavanogona?
Vamunangagwa zvavakuzvitaurira zvekuti tagadzira chakati, vanongova munhu umwe chete hakuna anogona kutamba mutambo ari umwe chete. Mutambo vaviri zvanza zvinogezana. Nyika tiri dzine mupindira gombo remetete. Ndosaka muchiona maziso ari maviri kuti abatsirane nzeve dziri mbiri dzibatsirane. Tofana kuti pamwe chete toonesana. Izvo ari kuita zvazvanondega. Akazoonekwa asiya jira mumasepo. Pari zvino miteme iripo hatisikuirirani. Zeki iripo hatisikuirirani.
Sei mafuratidzwa moyo nezeki. Iwo kairi kuti isangano rakazvimirira uye haringaudzwe zvekuita nemi VMDC Alliance kana nezanu PF chero rimwe kana nerimwe bato zvaro.
Mabatiro ayo inotarisa kuti wabuda mbamani. Uye iri kuratidza kuti inonge iri referee ari kuridza pembe. Iye akapingwa kana kutsvingwa ndare neumwe munhu. Vakuita kunge vari muorgan nezanu PF kana kuti party imwe chete. Toda munhu anoita zvinhu zviri pajititere. Anoita kuti zvinhu zvifambe pamwe chete. Ndo inova nyaya hombe yatinayo gore rino nerinouya kuti kana zvisati zvagadziriswa zvesarudzo. Gore rino totoona kuti zvagadziriswa. Hatisi kuzosiya zviya zvekuti tinoramba sarudzo kana kuti zvinotoitwa chete asi dzatinowirirana nekuti kukanya huranga.
Vari kutika kunoda kutaurwa nyaya dzakadai dzivachamisa kuPollard.
Takataura tikati Pollard iporidzi mboza. Hatigoni kuenda kuno kwatinoona kuti tongova herisadza mutekwetevera. Ini ndakakurira kumusha ini. Usaenda kunodhidha mudhigidho rengwena. Kana usiri ngwena uye usina kugutsina. Nekuti unonyuka mumuchokera chamududu. Unotonosvika wosangana nengwena muzasimo. Saka izvi hatiri zvinhu zvakadaro zvokuvhevhana. Kana kubatana kumeso kuvharana kumeso. Vanhu kana vachitaurirana ngaizive nhaurirano dzinoitwa zviri pachena. Zvokuwirirana panotaurirwa napacho pachiwirirana kuti anenge ari mutongi gava maenzanisi ndiani. Kwete kuti toenda kuti kunorewa mhosva yedu kune akapara mhosva ndiye waakuitonga.
Mutungamiri webato guru rinopikisa RMDC Alliance Vanelson Chamisa vari parunare muHarare. Zvakadaro gurukota rinoona nezvemagariro evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vanoti vadzikisa uwandu hwevanhu vari kuda zvekudya sezvo nyika yakakohwa pakuru. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Gore rino vanhu vazhinji vakakohwa. Saka naizvozvo hatisi kuzopa mapiro ataita makore maviri adarika. Unoziva kuti makore maviri adarika ayo kwakanga kuine drought asi zvakare taive nevanhu vakatakatisirwa mbeu dzavo nepamusana pecyclone idai. Saka makore maviri apfuurayo akanga akaoma kuvanhu vazhinji. Naizvo gore rino iri ratabva iri 2020-2021 mvura yakanaya zvakanaka. Nzvimbo zhinji dzikakohwa. Asi even zvakadaro pane vanhu vatinoramba tichipa rubatsiro rwechikafu.
Ndevapi ava muri kuramba muchipa rubatsiro?
Vanhu ava vakaita sevanhu vakwegura vanenge vasina vamwe vanovashandira padzimba dzavo. Pane vanhu vane machronic disease nepamusana pezvozvo vanenge vasisakwanise kusevenza. Tinotarisa zvinhu zvakaita sana HIV AIDS, zvinhu zvakaita sana diabetes, zvinhu zvakaita sezvirwere zvemoyo, vana cancer, zvinoita kuti vanhu vasakwanisa kuzvisevenzera. Saka tinotarisa ivavo. Tinotarisa zvakare vanhu vanorarama neurema zvakare vasingakwanise kuzvibatsira. Then totarisawo vana vaya vakaita nherera vari vulnerable, machild headed household. Ivavo tinoramba tichipa. Kwozoti nyange kwakanaya asi kune dzimura nepamusana pekuwandisa kwemvura. Then kune mamwe mawadzi ekuti mwaka nemwaka nemwaka kunogara kusinganayi mvura yakawanda. Saka nzvimbo dzakaita seidzodzo tichadzibatsira zvakare neiyaya yatinoti Food Deficit Mitigation Program.
Chinotanga rini chirongwa ichi?
Iyoyo tiri kutanga muna Oktobha iyoyo. Tanga takatarisana nekutarisa kuona kuti vanhu vari kushayiwa chaivo chaivo ndevapi. Saka vanhu ivavo vanga vachinyogwa nguva yadarika iyi. Tatove ne 2-3 months tichiita inonzi retargeting yevanhu ivavo. Saka kubva muna Oktobha tinenge takubatsira patinoona kuti apa hapana kunge pakamira zvakanaka. Tichatanda nevanhu vashoma. Kune vamwe vakakohwa asi hazvizovasvitsi kumwaka unotevera. Saka patinosvika paino inonzi peak hunger period yemuna January to March tinenge tatiwedzerei vanhu vatiri kutambirisa. But manamba edu gore rino haazombofanani nemanamba emwaka miviri yadarika nepamusoro pekuti apo takanga tine drought yaikavha nyika yose.
Asi tiri kunzwawo kavamwe vanopikisa vakaita seMDC Alliance vana vachamisa vane vamwe vari kuti urombo unenge watonyanyisa munyika umu vachitarisa chiri kubvawo kune mamagwaro eWorld Bank kuti vanhu vakawanda vari kuda rubatsiro. Zviri kufamba sei?
Hatitarisi zvinonyogwa nevanobva kure nevanobva kunze. Isu tine process yedu yatinoita munyika yatinoti vulnerability assessment process inonzi ZIMVAC. Inotarisa mumadhorobha, inotarisa kumaruwa. Saka izvo zvinotaugwa nevanotarisa zvinobva kunze hatigoni kumusevenza nazvo. Magwaro eZIMVAC, urban assessment pamwe chete nerural assessment aripo, ndomanamba atinosevenza nawo. Even vatinosevenza navo World Food Program vanove nevebazi reUnited Nations naivowo vari kutaura kuti gore rino chikafu chakawanika kudarika mwaka miviri yadarika.
Gurukota rinoona nezvemagariro evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vari parunare muHarare. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zviuru nezviuru zvevanhu zvaratidzira muTunis, guta guru reTunisia, zvichitsigira danho remutungamiri wenyika iyi Vakais Said rekumbomisa basa paramende uye kuvimbisa kuvandudza mashandiro ehurumende. Asi vanopikisa vanoti zvakaitwa nemutungamiri wenyika kupidigura hurumende yakasarudzwa nevanhu. Vanopikisa ava vange vachiratidzirawo kwemavhiki maviri adarika kusafarira kwavo danho remutungamiri wenyika iri. VaSaidi vakasarudzwa kutungamirira nyika muna 2019 vasina bato raivatsigira. Vakavimbisa kuvandudza zvinhu munyika inonzi ine uori unotyisa. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vari kuenda kuFrance kekutanga kunoita musangano wekudzivirirwa kwenyika nhatu dzinoti Australia, United Kingdom neUnited States of America unozikanwa nekuti AUKUS. VaBlinken ndivo vachange vari sachigaro wekomiti yemakurukota panyaya dzezveupfumi nebudiriro. Musangano uyu uchaitwa kubva musi wa5 kusvika musi wa6 Gumiguru. America mavhiki apera yakambonetsana neFrance panyaya yekuti ndiani anotengesera Australia zvombo zvenuclear submarine, asi nyaya iyi yakazogadziriswa. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai mhuri yeZimbabwe, ndinomukamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro naMuzvare Cheryl Dzobo vesangano replatform for youth community development. Tina zvekare vaObed Masaraure, mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union. Tiri kukurukura nezvematambudziko ari kusangana nevadzidzi pamwe chete nevarairidzi munyika. Totanga naMuzvare Dzobo. Muzvare Dzobo, ndinomukamuchirai muchirongwa. Tinayo muchirongwa mainzwa ibvai mati pamaundiri.
Oraiki mukuma Mike, zvinoitika ndezvekudaiso. Kuzvikoro tikatoza zvikoro zviri kumaruwa, vana vazhinji vamwe vanofamba aka distance kubva kumba kuenda kuzvikoro. Saka vana ava pavanobva kudzimba already murodhi vachienda kuchikoro vari kutomikisana nevamwe vana. Saka ipapo apo vanenge vachitota pedzirana chirwere cheCOVID-19. Then tikatarisa futi nemamwe maschools sekunja inenge iri shoma muklasi zvekuti vana vanokwanisa kugara vari 4, 4, 5, 5. Ofichimanje kana vadaro futi vana vacho, vana vanorelaxa vanenge vazopedzisira futi vamwe vasina mamaski, hapana social distancing, vana vanokwanisa futi kutapudzirana COVID-19.
Tichiri panyaya imwe chete yezvichemo zvevarairidzi nevadzidzi, tinonzwa vazhinji vachichema nenyaya yekusawanikwa kwetransport zviri nyore, vachiti dambudziko iri harisi kubatsira munyaya yekurwisana nedenda recovid-19. Vanogara kumaruwa vari kusangana nedambudziko iri.
Okay, kumaruwa nyaya yetransport haisi nyaya iri kunyanya kunetsa zvayo, nekuti kumaruwa kuna vakawanda vanoda michovha yekukwira vachienda kumabasa, and kune zvimota zvidoko zvatingati zvimalift zvinenge zvichingokwirawo vanhu iyenze, but hakuna nyaya yetransport inonyanya kunetsa zvakanyanya. And ipapo apo zvechokwadi itransport kunopawo kupararira kwechirwere zvakanyanya, nekuti tikatarisa malift anenge achikwira vanhu vanenge vakatsikirirana, unlike mubhazi nekuti munenge muine space, munenge muine circulation of air. Saka mumalift zvechokwadi COVID-19 inyore kuti vanhu vapararirane.
Aiwa, takunza zvakanaka muzvare cherodzobo. Regai tinzwe maundro ava masaraure.
Ushaitwa kwemabhazi kuri kuita DSB vanoda kuenda kuchikoro vatadza kusvika kuchikoro kwacho, vamwe vanenge vakwanisa kusvika pavanoda kudzoka kumba kana vari vanasikana vakwanise kuzobatwa murodhi zvivharo, nenyaya yekuti vachafamba pakati peusiku vachimirira zupo mutaundi kusvikira razvasvika kumba kana na8 na10. Zvataingoziva kuti vana vechikoro vanokwanisa kusvika kuma4. Pararira kwedenda recovid-19 kuchiwedzera nenyaya yekuungana kwakanyanyisa kuri kuitwa nevanhu vachiungana vasati vapinda muzupo nekuzoungana vapindamo zvakare. Zvinove zvinhu zvine njodzi yakakurisa panguva yatikutakurwisana nedenda iri.
Aiwa, mukoma Obet, unfortunately tine hurombo, nguva ndiyo yadyanana. Regai ndikupei mukana uyu. Petai huru kuredu nekupa mashoko enyu ekupedzisira kune vadzidzi, vabereki nevarayiridzi nezvenyaya.
Vadzidzisi nevabereki, ngatiisei misoro pamwe chete tirwise tirikleme education yedu iyo yaakuenda kumawere. Tizive kuti nhamo yaticha inhamo yeeducation, tizive kuti nhamo yevabereki yekusabhadhara tizi inhamo yeeducation.
Aiwa, muri yezimbabwe mabva kunzwa kuna vaobet amasaraure. Asi sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tine mashoko atakatambira anoratidza pamire hurumende muhurukuro yakaitwa naJonga Kandemiri westudio 7 navatanga Nandoro vebazi rinoona nezvedzidzo. Ngatinzwei mashoko ava Ndoro.
Isu sebazi tiri kuzviziva kuti musoro wecovid irimo, asi chiri kunyanya kutifadza ndechekuti hakuna kana umwe zvake ari kushayika kana kuti ari kufa nokuda kwecovid-19. Iri denda iri takwanisa kuribata pahuro nemastandard operating procedures edu. Ndosaka muri kuona kuti munhu anobatwa nedenda irori muzvikoro medu hakuna kana umwe ari kushayika kana kutanzi afa nekuti nenyaya yecovid. Saka tiri kuvaratidza kuti nyange rikauya zvaro denda iri ticharamba tichienderera mberi nedzi.
Ayo muri yeZimbabwe angari mashoko avataungana Ndoro vebazi rinoona nezvedzidzo. Nguva ndiyo yadyana namuri yeZimbabwe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tosangana zvekare nemusi wechipiri pachirongwa chedu chevechidiki cheLive Talk at the Connection. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Maikove. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu.
Manero akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande. Nasi tina mufundisi George Biswick vekuchitungwiza vachitipa mhinduro yavo kumubvunzo uya wakabva kumutereri Svondo Rapera.
Ndingavawo nemubvunzo mukoma Tanonoka Wande pamusoro penyaya yengozi dzekusiyirwa. Dzakadai ngengozi dzakaparwa namadzibaba dzichizoripwa pamwe nevana kana vana vevana kana vazukuru. Nyaya iyi Bhaibheri rinomboti chiiko pamusoro penyaya dzakadai ngedzidzi dzengozi dzinenge dzakasiyiwa nevabereki?
Mufundisi Biswick, mawamubvunzo
Tinovimba kuti kana tichida kuti tigadzirise nekunzwisisa nyaya yengozi, tinofanirwa kutanga pakunzwisisa nyika yezvemweya. Vashona vanoiti nyika dzimu. Vashona vanotenda kuti vakafa vane mugove wavanoita pakati pevapenyu. Saka ndopatotangira ipapo kuti vanhu vechishona ndozvavanotenda, uye kuti ndozvavanofamba nazvo mukutenda kwavo, kuti vanhu vakafa vanokwanisa kuva nechekuita neupenyu hwevanhu vapenyu.
Kana tichitaura pamusoro pengozi, chii chatiri kutaura nezvacho?
Kana tichitaura pamusoro pengozi, tichitaura pamusoro pemweya wekutsiva nokuda kwemunhu anenge aitirwa zvakashata muupenyu hwake, kurayiwa kana kurwadziswa. Saka mweya uyu unenge uchitsvaka kuda kuripwa.
Zvino imwi sevatendi munofambisa sei nyaya dzakaita seidzi?
Sevanotenda mushoko raMwari Bhaibheri, tinotarisawo muBhaibheri toona kuti Bhaibheri rinoti kudii pamusoro pemweya iwowo.
Iro Bhaibheri rinotii nenyaya iyi, Pastor Biswick?
MuBhaibheri mune shoko riri kuna Deuteronomy 18 kubva paverse 9 kusvika pa14 nekuna Leviticus 19 verse 31 kuOld Testament. Pane shoko rinoshandiswa pamusoro pekuuka nekuvhunzira vakafa, kuvhunza vakafa, uye kune nyaya inotaurwa pamusoro pamambo Sauro achinovhunzira mweya waSamueri akanga afa. Panoda kuti pati tsanangurwei zvakajeka ipapo, nokuti kuvhunzira kune vakafa chinhu chaiitika even panguva, kunyange panguva iyo yevana vaIsraeri. Asi tikavhura ku New Testament kuna Luka chapter 16, pane nyaya yemupfumi naRazaro. Panyaya iyoyo pane zvinhu zvatinokwanisa kubata, zvatinokwanisa kudzidza kuti tikwanise kunzwisisa kuti tingagadzirisa sei nyaya dzengozi. Nyaya yemupfumi naRazaro inotionesa kuti ko vanhu vakafa vanoenda kune nzvimbo dzakagadzirirwa, dzavakagadzirirwa, dzavanofanirwa kuenda. Kune nzvimbo mbiri dzinotaurwa ipapo, kuna baba Abraham, chikupfuva chababa Abraham, kwozoti kunotaurwa pamusoro penzvimbo inopisa kwakaendwa nemupfumi. Ndechekutanga. Chechipiri ndechekuti vanhu vakafa havakwanise kufamba kubva kwavari vachienda kune imwe nzvimbo. Havakwanise kubvumirwa izvozvo, kubva pavari panzvimbo yekutongwa kwavo vachienda kune imwe nzvimbo, havabvumirwe izvozvo.
Chii chatinodzidza panyaya iyi?
Chimwe chatinokwanisa kudzidza panyaya iyi ndechekuti vanhu vakafa havakwanise kudzoka semweya kune vanhu vapenyu. Ndo chimwe chatodzidza ichocho. Vanhu vakafa havakwanise kudzoka semweya kune vanhu vapenyu. Kwozoti chimwe chatodzidza ndechekuti icho, hapana kutaurirana pakati pevapenyu nevakafa. Ndo nyaya dziripo dzatinodzidza kune nyaya yemupfumi naRazaro. Inotibuditsira pachena kuti kana munhu achinge afa ane nzvimbo yaakagadzirwa, ndoo kwaanogara. Haatenderwe kuti ashandure nzvimbo iyoyo kana kuti abve pane nzvimbo iyoyo achienda kune imwe nzvimbo. Uye zvakare haakwanise kudzoka panyika yevanhu vapenyu achitaura navo, nekuti hazvitenderwi. Saka ndo mamiriro nemadzidzisiro atinodzidza kubva kushoko raMwari nekuda kwenyaya yemweya yengozi.
Tinotenda Pastor George Biswick veChristian Family Church vataura nesu vari kuchitungwiza. Kana mune mibvunzo kana zvimwe zvekugovana nevamwe vateereri vezvechitendero, tumirai maaudio enyu kuWhatsApp number dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti musare zvakanaka.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 nezuro. Hurumende inoti pari zvino haina urongwa hwekubaya vanhu nhomba yechitatu yeCovid-19 kana kuti booster shot sezviri kuitwa nedzimwe nyika. Mutungamiri webato guru rinopikisa Nelson Chamisa vanoti havasi kufara nemabatirwo arikuitwa basa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Gurukota rezvemagariro evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vanoti vanhu vanoda rubatsiro vave vashoma nekuda kwegoho rakanaka. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiya imi naGibbs Dube munhau dzeIsindebele.
So kuhisika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, sela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngela ku Studio 7 yasonto mhlazintathu kumfumfu 2021 ngokhipsi dube. Endabeni zethu lamhlanje. Yamemetheka igciwane le-COVID-19 ezikolo eZimbabwe.
Abantwana i-social distance abayazi. Iziqondiso lazo ukuthi bazilandele ziyakhulunywa but amboni zilandele.
Ibandla leMthokazi Republic Party lithi lizaphatheka kukhetho lwamakhansela lolokudinga abazangena kudale lepalamende ngomnyaka ka-2023.
Sifisa ukubisela i-political power kubanikazi bayo abangabantu bakomthwakazi.
Bayakhala abantu emaphandleni eZimbabwe ngokuswelakala kwemali lokunye okuziphilisa.
Amabele ebesiwalimile kumnyaka ophelileyo yiwo esesithenga ngawo ama-basics agoqela isepa, amafutha okupheka, ithukela lokunye nje.
Zalethulela ezamasiko, ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulomsakazo. Abazali lababalisi bathi ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ezikolo kudalwa yikuyekethisa kokulandela izixwayiso zabezempilakahle kanye lokwehluleka ukuhlola ababalisi labantwana besikolo ngesikhathi izikolo zivulwa. Lokhu sekudale ukuba abazali bengahlaliseki ngempilakahle yabantwa babo ezikolo. Bathabile Masuku usethulela lolu daba.
Ukuphetha usuku lwayizolo, ugadla lwezempilakahle lukhiphe umbiko othi balitshumi lambili, i-22, ababanjwe belomkhuhlane we-COVID ezikolo. Kulabantu abedlula ama-60 i-66 abahlolwa elizweni lonke batholakala belegciwane le-COVID-19. Umnumzana Themba kuye moyo, isikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated World Teachers Union of Zimbabwe, uthi ukwanda kwenani labantu abathapha igciwane le-COVID-19 ezikolo kuba ngayekuthi akuhlolwanga ababalisi lezifundi ngesikhathi kuvulwa izikolo.
Inani le-COVID kulamalanga liyaqansa ezikolweni, ikakhulu ama-high school. Esikunanzelela ukuba akukho okwenziwe nguhulumende njengokuthembisa kwakhe ukuba kuzenza konke okusemandleni akhe ukuze abafundi lababalisi bavikele kumkhuhlane we-COVID.
Unkosikazi Sukoluhle Ndlovu ongumbalisi koBulawayo ukhuthaza uhulumende ukuba akhuphule indlela zokumisa ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ezikolo.
Ngabe uhulumende uyathatha amacebo okuthi abone ukuthi uyafaka izindlela ngapha esikolo kuthestwe abantwana lababalisi, akube lento okuthiwa yi-social distance.
Na Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association, uthi izakhamuzi zakoBulawayo kumele zilandele okwethulwa ngabezempilakahle.
Lalo siyananzela ukuthi ukuziphatha kwabantu kuma-communities akukuhle ngoba abantu ngathi sebe-relaxile, abanye amamaski abasagcoki, umkhuhlane usakhona ukapheli, baqhubeke behlonipha ukuthi bayi-social distance bayinanzele, bafake amamaski, bavothame endaweni eziminyene izikhathi zonke.
Unkosikazi Sizakele Chabalala ohlala esigodini njalo engumzali olabantwana abafunda ezikolo ezitshiyeneyo uthi sebedlela evalweni ngenxa yokwenzakala ezikolo.
Eqinisa abantwana i-social distance abayazi. Iziqondiso lazo ukuthi bazilandele ziyakhulunywa but amboni zilandele.
Kusenjalo kulabanye abantu abalokhu bengahlatshwanga ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Omunye wabo ngumnumzana Norman Thebe ohlala koBulawayo.
Ngasikahlabi ngenxa yokuthi asiboni mahluko phela, asihlabanga kodwa amanani
amanani akhona la aqanja abantu ababanjwa lokho esiyesel okushuthi phela ivaccine evela isebenza.
Udokotela Agnes Mahomva osebenza eofisini kamongameli Emmerson Mnangagwa lapho abona khona ngemikhuhlane ememetheka ngamandla uthi bafisa ukuhlaba abantu abaningi njalo bazahlolisisa uhlelo lokuhlaba uZulu ijekiseni yesithathu.
Abaphenyi bakwamanye amazwe bathi ukuhlatshwa amajekiseni okubhusta awesithathu kungaphathisa, kodwa thina okwamanje sisaqakathekisa ukuthi abantu bonke bahlatshwe amajekiseni amabili avele emele umuntu wonke awathole.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulomuntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe. Umkhuhlane lo sowabulala abantu abedlula inkulungwane ezine, i-4,625 eZimbabwe solokhu waqhamuka elizweni nyakenye. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ibandla leMtwakazi Republic Party lithi lizaphatheka kukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2023 loba lingasuze libe lomuntu ozancintisa kukhetho lukamongameli. UMnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli we-MRP, uthi bazaphatheka ekudingeni amakhansila labamele izigaba ezitshiyeneyo edale lephalamende.
Sizaphatheka kulolu khetho sikhangelele ama-local elections esingathi thina yikuvotelwa kwabokhansila. Singenele kukhetho lwabomeli bephalamende kuzabelo zonke zemathebeleni lemidlands. Esithi thina ngokwenza lokhu sifisa ukubisela i-political power kubanikazi bayo abangabantu bakomthwakazi.
Umoya uthi abantu emathebeleni lenkabazwe kumele bavote ngobuningi babo.
Mthwakazi Republic Party isibuyile ukuzomela abantu bakomthwakazi ngeqiniso, kungakho siyabakhuthaza lokuthi abaqale ukuya register ukuvota kumazekhi offices wonke akhona kwelikamthwakazi ukuze senelise ukuthi ngo-2023 sithathe amandla lawa asesiwathathelwe iZANU PF le MDC beqede lapho babuyele baye khona lekobamba zonke Harare.
Futhi kuningi okuza kwenziwa libandla lakhe ukuze linqobe kukhetho oluzayo.
I-MRP ilama strategies amaningi eza thola ngayo uzibuse wayo. Asikawasebenzisi wonke, asikavezi wonke emphakathini. Ukungenela ekhethweni siyakwazi esikwenzayo, njalo futhi siyakholwa ukuthi komthwakazi akulalinye ibandla elizavotelwa elivela eHarare khonale ngo-2023. Kuzovotelwa iMthwakazi Republic Party. Bengariga sizobona ukuthi basirige njani, ngoba kathesi sililona kuphela ibandla elilwela abantu bakomthwakazi lapho bethathelwa amathuba emisebenzi, amathuba amabhizimusi, umhlabathi nakho konke okuhlukumeza abantu bakithi.
UMnumzana Jabani Nyoni olandela iMthwakazi Republic Party uyakusekela okwethulwe ngumoyo.
Wonke umuntu ongaphansi kukamthwakazi sigoqela imathelenti yonke isuka imigrants asukumele phezulu ayerejista avotele iMthwakazi eholwa ngubaba uMqondisi Moyo. Sizama ukuphakamisa kakhulu iMatireland ngoba ungananzela thina eMatireland asina power.
Kodwa uMnumzana Vusani Mbuso Ntini olandela ezombusazwe uthi akumelanga ibandla le-MRP libone engani abantu bonke eMatireland lenkabazwe bayabasekela.
Bazavotela i-MRP ngenxa yokuthi ngabantu abasesigabeni leso asilo qiniso lethile kathesi ukuthi MRP inama-members angaki eMatireland nenucleus. Kubese nama-district ukuthi ima-members amangaki. Singakhulumi ukuthi MRP ikhona, ukuba khona ikhona ile presence, kodwa i-presence ayitranslate to amavoti.
Umoya uthi kuningi okwenziwa ngabavela eMpumalanga, ngakho ke bazavotelwa ngabantu abaningi.
I-MRP iyabhoda isezabelweni ibumba ama-structures. Yena ugijimela ukumbuza ukuthi ama-members ethu mangaki. Akuqakathekanga ngoba ubaba uNtini uyazwakala vele ukuthi kasapoti iMthwakazi, kasapoti MRP, ngabe sisapotele amabandla aseHarare. So ke lokhu ukuthi MRP ilamalunga amangaki kumbe abantu abangaki abayisapotayo kuzabonakala. Ngithi ukhetho luyeza saqhubeka sikhankasela abantu ukuthi basisekele. Ngicabanga ukuthi umbuzo lowo angeke ngiwuphendule namhlanje ngoba uNtini ule ajenda yakhe. Lo umbuzo wokuthi khona why singa contesti presidentially eZimbabwe. Kuyacaca thina ilizwe lethu liphelela eminyaka ekhwekhwe laphana yikho kule border eJameson Line. Sizama ukuthi abantu bakithi basinike imandate bengabantu bakithi, asifuni imandate emashonaland ngoba sokwehlula ukuphila labantu bempumalanga. Sikuzamile for iminyaka engu-41 yonke kusehlulile. Sizozihluphelani ngento esingela control kuyo. I-national politics yehlula ubaba uJoshua Nkomo owayelamandla amakhulu.
Umnumzana Chris Bebe olandela ibandla leMthwakazi Republic Party ukuthi kwenzakala ukuba ibandla le-MRP linqotshwe kukhetho oluzayo.
Sihlale sibhothe singamaNdebele, ekugcineni silama-chances, silamathuba amancane okuthi sibe i-MRP ingene embusweni. So usesengaphi lapho? Ngoba mina as a young, njengomuntu osesemusha, bengicabangela ukuthi wena njengomongameli wethu uzositshela ngelindanga ukuthi madoda azikhale manje. Kumele thina sithole ethu indawo as it was divided ngabo-80s ezihlala usisho. Yinto thina esilindileyo sikwi-exile manje.
Umoya uthi kulabantu abaningi abazavotela ibandla lakhe.
Asekeleni ukukhohliswa sitshela manga ngabantu bempumalanga besithi siyi-minority kumbe sibalutshwane. Lokhu akusoze kusebenze. Imathebelele nje kule Midlands esithi ngumthwakazi, i-population yabo it's over 6 million, sikhuluma njengalokhu khathi esikhuluma. Abantu abayi 6 million bayenela ukwenza ilizwe labo. Ungakhangela abantu abayizweli njengabo Botswana, lilabantu abangafika 2.5 million, eSwaziland is 1.1 million, silamanye amazwe alabantu abakulesa 100,000. Kodwa-ke konke lokhu ukuthi besitshela ukuthi kusibalutshwani akusoze kusebenze ngoba sesifuna ilizwe lethu.
Akwaziwa ukuba ibandla le-MRP liza kuza njani kukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2033.
Wezimaphandleni namhla sesigabeni seLupane lapho sixoxa khona lo mnumzana Thembelani Moyo.
Siphakathi kohlupho olukhulu kakhulu ngokoma kwelizwe ngokuswelakala kwemali. Amabele ebesiwalimile kumnyaka ophelileyo yiwo esesithenga ngawo ama-basics agoqela isepa, amafutha okupheka, ithukela lokunye nje. Imbangela yokuswela imali indlela yokuthi imali ivele, imali le ivele ayikho la ngobunzima kokuswelakala kwemisebenzi esingayenza ukuze siyithole limali. Okubuhlungu ukuthi loba sithi siyazama ngokuziphilisa ngokulima into ezinjengama cash crops kawabhadala ngesikhathi, azathi mhla ebhadala imali yakhona iyabe ingasathengi ngitho lesiwiji esishodwa somntwana. Kumanje sesihlalele evalweni sizakhamizi ukuthi kusiyafika isikhathi sokulima ukudla ebesilakho. Kuyabe sekuphelile njengoba ngisitsho ukuthi yikho esikudlayo sibuye sikwenze kube yimali njalo. Enye yengozi enkulu yikuthi siyabe singazi ukuthi kumnyaka ozayo izulu lizakuna kahle yini kumbe hatshi, okuyikho okusuka kube nzima nxa lingasananga ngoba siyabe sesiphakathi kwayo indlala engagcina isiquma amathumbu.
Ye, siyakuzwa Moyo. Pho ufisa ukuthi kwenziweni ngakho konke lokho okuhluphisa kamizi? Izakhamizi zona zithini?
Esikukhalelayo ukuthi ngabe uhulumende uyazama ukuthi abantu nxa bethengisa umumbu, amabele kumbe inyawuthi iloba uchinda baphiwe imali ezandleni cash iloba ilibhondi lelo, hatshi leyi eyomoya i-RTGS, ngoba indlela esetshenziswa ngayo ayiqondanga phandle lapho. Okunye uhulumende ngabe uyazama ukuthi asungule ama-projects azayenza ukuthi impilo zethu zithuthuke, sithole imali yokuthi lathi senelise ukwenza inhlelo ezithiyeneyo. Okusuka kube buhlungu kakhulu ukuthi umumo ulokhe usoma ngamandla okubangelwa ngumkhuhlane lo okhona we-COVID-19 lawo ohle wengezelela inhlupho esibhekane lazo ezomkhonomo. Ibuhlungu kakhulu impilo esiyiphilayo kumanje ngoba indlela yezinga lempilo okumele siphile ngayo kayisiyo esiyikhangeleleyo singabantu banamuhla. Sekungani siphila impilo leyana yakudala yabokhokho bethu umhlaba ungakabhucuki. Okunye njalo besicela
ukuthi abantu laba esabavotelayo ukansila labo MP ababuye kithi ebantwini bezokuzwa izikhalazo zethu.
Kwezemaphandleni namhlanje sixoxa lo mnumzana Thembelani Moyo odabuka eDaluka eLupane esabelweni seMatabeleland North. Lingaphuthwa luhlelo olufanayo ngeviki ezayo. Singakangeni kusigaba esilandelayo. Sisangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. I-Associated Press ibika ukuba kulabantu abafisa ukuyaphephela kule Italy, abajabuka kule Libya, abahlengwe elwandle ngabezomvikela kulandela ukuphela amandla kwenjini yesikhephe akade besigadile. Umnumzana Anthony Blinken ophethe uhlangothi lukahulumende wakwele Melika olubona ngokudlelana labanye amazwe ulubhekise kwele France, lapho khangelelwe ukuba uzazama ngamandla wonke ukulungisa ubudlelwano belizwe lakhe lele France kulandela ukuthobelana ngohlelo lwezikhali zenuclear. Sokuyisikhathi sezamasiko. Ye, lingalishona njani zulukandaba kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla sixoxa ngobudlelwano phakathi bukamalukazana, ubabakazi kanye noninazala. Kambe ukuthi kuyini okwenza ukuthi kuhlale kuxokozela sonke isikhathi phakathi kwabantu laba? Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxa lo nkosikazana Victress Mathuthu wokwenhlanganiso yezimi eMbokodo. Usanda kuncoma umalukazana wakhe enkundleni yokuxhumana eFacebook. Siyakwamukela kuhlelo nkosazana Mathuthu.
Kuyabingelela Dube, ngibingelele kubalaleli bomsakazi omuhle weStudio 7. Ngibonga ukanikela ehlelweni lakho baba Dube. Ngiyabonga.
Ye, sibonile lapha ke uncoma izenzo zikamalukazana wakho. Kambe kuyini okwenza ukuthi umncome kangaka?
Ngiyamncoma mpela, ubonile ngincoma umalukazana wangakithi ozalwe ePlumtree kodwa yendele enkaya ethethe ngumfowethu omncane. Okungenze ngamncoma ukuthi izenzo engisengizibonile zenza kusukela eshade ngumfowethu eminyakeni mhlawumbe lithumi edluleyo, izinto ezinhle kakhulu ezidinga ukungconywa. Ngoba kuhlala kunokuxabana phakathi kwamalukazana mbela, kumamazala mbela, bo-anti lapha ekhaya. Thina besingakakuboni kuye umalukazana wethu, sesengumntwana nje ofana lolathi nje sisekhaya. Umama nobaba baphethe ngendlela enhle kakhulu. Ayi, siyakuncoma kakhulu, njalo kuyinto enhle engavamanga kodwa siyibona isenzakala. Siyambonga kakhulu umakoti wethu, sibonge nePlumtree osikhulisele umakoti olunge kangaka. Sibonge kakhulu isigaba sakoChichi lapha adabuka khona. Hayi, mina ngiyamncoma kodwa wami, umphethe kahle umama, umphethe kahle ubaba, lathi singo-anti sinja silahlupho naye.
Kujayele ukuthi isikhathi sonke kube lokuxozela phakathi kukamamazala, umalukazana wakhe kanye labo babakazi khonapho vele ukuthi kuyindaba vele kungabe lokubuhle sonke isikhathi.
Kube into leyo yokuthi kuthiwe kulokulwa phakathi kukamalukazana nomamazala, labantwana bangu mantombazana basekhaya, into abantu abazijwayeza nje yona ukuthi hayi into eyenzakalayo, sekucatshanga ukuthi hayi vele kumele kuhlale kusenzakala. Kanti-ke kuyenzeka ukuthi lingabodadewabo bendoda libe lokudlelana obuhle lomkamfo wenu, njalo ungumamazala ube lokudlalana obuhle nomalukazana wakho. Yebo, khona kuyakuliwe kakhulu. Ngicabanga ukuthi usuka mhlawumbe odadewabo bomuntu bebangu ubele isikhwele ngomfo wabo, kumbe lo mama laye kukhona ukuthi hayi umntanami kade ngenzela lokhu ngesikhathi engingathathi, manje sethithe kasangenzeli. So mhlawumbe ukulwa kusuke kusuke khona lapho. Kodwa-ke into elungisekayo leyo ukuthi nxa umamazala engazwisisi ukuthi hayi kathesi umntanakhe sethethe solo nkosikazi, ezinye izinto sezazenza ngendlela ehlukileyo ezingafani la ngangesikhathi engakashadi, umamazala azwisise lokho. Lo malukazana futhi laye azwisise ukuthi hayi njengoba yena eshadile lapha ekhaya ufice uvele umngakhe elabo dadewabo, njalo umngakhe uzelwe labazali, kuzamele ukuthi azwisise a-understand mpela ukuthi kumele aphile njani nomngakhe, aphile njani labazali bomngakhe, aphile njani labafowabo bomngakhe, engafiki sesiba umuntu owehlukanisayo ukuthi hayi ngoba mina sengishadile lapha ekhaya lo muntu sengowami ngedwa. Phambi ngoba yena afike lo muntu bevelele mpilo, uzele wakhuliswa lapha ekhaya njengomngakhe. So kumele ukuthi akuzwisise khona lokho umalukazana ukuthi hayi umngamu labazali, umngamu labafowabo, kumele afunde ukuphila la nomngakhe. Lo mngakhe sazi ukuthi hayi kulabanye abantu ngaphandle kwakhe nabantwana bakhe. Okwabo babakazi abakhona lapha ekhaya, okunye okudalayo yikuthi mhlawumbe ubabakazi uthole ukuthi sebehambile baya baya kuenda. Masa bepenu galape kaya, sobo nze mutu bapirisa na lomunga mfo wago, mwoga mkambi wana wafule mbu pirisa na labato wate wago mwunga wala kwa wate nesuge kona. Kwa tuwa jefutla kukia lomusega, o anti njikumele wana kapelu kutai, haba pazamisi enzi mfo wago, uzu muzi pelunga hafikalu kona, kutile wabe hamba bebuya mefutu muzi luku kona, venga pazamisa muzi mfo wago.
Iwa ingo kwe tuyo na mchanji nkosaza na matutu.
Ngibongile kakhulu umsakazi ukuthi sikhoxe ngale ndaba emalala lomamazala lomalukazana labo anti lapha ekhaya engakutsho nje ebantwini ukuthi awu kuyaphileka mpela kuyeneliseke ukuthi liphile kungela ngabano okuqakathekile nje ukuthi abantu bahloniphane umunye nomunye azazi indawo yakhe lapha ekhaya kuhle kakhulu ukuthi liphilisane njalo into engenzeka mina lo makoti wami lo bazali bami lo mfo wethu siyakwazi ukuthi siphilisane kahle kungela ngxabano wonke umuntu engakwenza ngiyabonga
okwalamdlasi malapha kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu usuku zonke besixoxa lo nkosazana Victor Matutu okuhlanganiso yezimi imbokodo ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo
okwamanje sike sizwe ezokholo lwesikristu silontukamele komo
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungamile inkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphatheleni mfundisi
namhlanje sihlokoze inkosi ezithathekileyo sizathola ilizwi lethu lokukhumbuzana nje kwalimzuzu emlitshwana elandelayo encwadini yezenzo memisebenzi yabapostoli sikhangele uverse 57 lo 58 kufundeka kanje basebekhamuluka ngezwi elikhulu bavala izindlebe batheleka kuye kanye kanye bamkhiphela ngaphandle komuzi bamkhanda ngamatshe ofakazi babeka izingubo zabo nasezinyaweni zensizwa igama layo lingusawuli zihlokoze inkosi ezithandekileyo owayathola ithuba ayibale indaba lesukela phezulu lapho eqalela khona kodwa engakutsho ngamafitshane ngayifinqa ngithi mina indoda le okukhulunywa ngayo lapha uStefan uStefani wayekhulume indaba yevangeli engashayi inja efihla umphini eyilandisa njengoba injalo eliqiniso elalibaba ezindlebeni lenhlizweni zalabo ababelalela wayelandisa ngendlela ababeyazi kazange adobhe indaba engelani lalokho ababekwazi wayebeka njengoba injalo wabuyela emuva wakhuluma aboMoses ukuthi indaba yahamba njani kodwa ke ilizwi lethu namhlanje likhuluma ngokuvala indlebe kuthiwa ke bakhuluma laba bantu ngelizwi elikhulu basebevala indlebe bamsukela zihloze inkosi ezithandekileyo kukangaki kumbe ngamathuba anganani lapho abantu abavala khona indlebe okumele kube yizo ezizwa iqiniso elikhulunywayo indlebe zabo bazivala ngenxa yokuthi wayebatshela iqiniso nalokhu abayikho khona abantu bayavala indlebe zabo bengafuni ukuzwa izinto ezisiza umphefumulo wabo ikakhulu abantu bangaba baningi ungathi ananzelela nxa abantu bebaningi ungathi kungena omunye umoya ombelinye idimoni ufice besenza le nto engelangqondo owaziyo mhlophe ukuthi nxa angabe eyedwa angake akwenze khona lokho akwenza esisemphakathini abantu iqiniso kabalifuni abantu into esobala kabayifuni abanye bazibazonde ngitsho le nto esiza umphefumulo wabo kambe aluba bavula indlebe zabo bazilalelela ukuthi uStefan uthini kanti lokhu-ke wayebalandisela izinto eziyizo ababezazi bezifundile zisuka kubokhokho womunye kuze kuyefika kubo isizukulwane sabo asilaleleni izinto ezikhulunywa singavali indlebe abanye umuntu uvala indlebe aze akhuthwe ngamathuba amahle angamsiza empilweni kanti njalo ukuvula indlebe ulalele umuntu
ekhuluma ubusucubungu lalokho okuchoyo yikho ukuhlakanipha uvala indlebe umuntu ekhuluma into ingazibe ingenjani vula indlebe uvule ingqondo uyicubungule uyizwisise ukuthi kambe into le ingisiza njani bavala indlebe endaweni yokuthi balalele basole ngemlomo nxa babesola kuthiwa bamsukela ke baze bamkhuphela ngaphandle bamkhanda ngamatshe vula indlebe ukhohlwe amatshe asikhuleke Thixo sicela ukubana indlebe zethu zivuleke lezi esilizibona ngamehlo kuze kuvuleke le ndlebe zangaphakathi silizwe ilizwi lakho likhuluma ke Thixo Amen
kuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkomo
siyabonga untungamili nkomo ungatshinelwa kusasa sokuyisikhathi sohlelo lobatsha
Nali chona njani mthoka komuhle zimpa komuhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje igama nguMike Hobe namhlanje sixoxa lo MJ Sings umhlabeleli usakhulayo odabuka kontuthu ziyathunga usanda ukhipha ingoma entsha ephansi kwesihloko esithi Feels wathi silichayele lengoma kancane bese sixoxa lo MJ Sings
Sololo kube buhlezi nami Genalu tongi kwese kanjalu Sevu nanda sapu yakai Sololo kubu sheli nami Sevu nanda sapu yakai
Ingoma ka MJ Sings Feels uthi sekumnandi awusavuye ekhaya
MJ ngiyakwamukela kuhlelo bafunda
buza great baba
namhlanje sikhona kuhlelo we talking about ingoma yakho enhla Feels awusikele okuningi nale ngoma
Feels ingoma yokucina esayiphekayo ku project ephumayo iEP ephumayo so sathipheka nje uma ifithi ibhini yaqala nge beat and I'm like hey beat leli yachaya abafuna cause usengile igadi masikho Steve so feel ukuthi I know the songs actually yadonsa ngayo so sayibiza ngo Feels because isitori sengoma le ngesabantu abathandanayo abantu abakhuzuke bonke besaqalisa then omnye wabo seqalisa ukuba nenotho then ngasabonakali ngasatholakali nasendlini sewumuntu osehlezi nje esemaphathini so ngiyezama ungani ngiyabhala i-storyline esingani sihlukene lento abantu abanjalo ukungizwa ngizicula intemvulo ezothandaile
edlaladele izaphuma awusibele okuningi naleli dlaladele
edlaladele lihlukene ngiyazi abantu
abaningi MJ lihlukene kanjani
this time sizamile ukungani siya-incorporate ama-sound angani ahlukeneyo sami lathi kuzi-challenge ngoba ezama-artist kumele sisihlala sikhula this time yazi asike siba surprise Mabe kubona abantu ngithanda kulume yezokuphulisa.
Shela phela uZulu ukuthi ingoma le entsha bangayithola nga.
Ingoma le entsha sicabanga ukuthi kungcono ukuthi siyifake ku YouTube project yelandelayo yesoyifaka esitola abafuna ukuthenga bayenelisana. Then abangayithiyo la esoyifaka futhi ku YouTube bebuke. Then abafuna ukulandela besilandele ku Instagram na ku Twitter @immchsings. Then ku Facebook MJ Sings la ku Twitter Spotify MJ Sings
abantu they want to hear you sing ingoma yangkhona abashaye nge freestyle
bazokuthola abashali bayo sengizela phezulu nami songazi bazokuthola abashali bayo How some diesel up tezulu now sasangazi How maja so yabanda Hey How maja so yabanda
Yiyo le
Bele kumele bahambe ku YouTube abantu ku YouTube zilukandaba MJ bonga thina
Siyabonga
Ayike silukandaba sithanda ukubonga uMJ Sings ngokungena kuhlelo lwethu lwabasakhulayo. Kwane lokwalamhla silukandaba umthwakazo omuhle silugqiba lapha uhlelo lwethu lwabasakhulayo olevalisayo ngenjabulo. Igama nguMichael wothi ngilichiye ngengoma kaMJ Sings. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Wobe. Kwezemidlalo, iqembu leBulawayo City linqobe eleBulawayo Chiefs 2-1 emdlalweni weJibuku Super Cup namuhla. Wathi ele Platinum FC lalo linqobe eleWawa FC 5-1. Kweminye imidlalo efanayo, Highlanders 1, Chicken Inn 1, Yata 1, Harare City 3, Cape United 1, Herentals 1. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, wathi sikhangele ebesilazo. Liyamemetheka igciwane leCOVID-19 ezikolo eZimbabwe. Bayakhala kakhulu abantu emaphandleni eZimbabwe ngokuswelakala kwemali lokunye okuziphilisa. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oliver Lesango ngoKips 2.
This is VOA News.